Bachipa umbo kukomiti iru kuongoro nyayo uwari iru kupomeru wa wamuliswa vali na jishikomba ve Zanu PF va Prince Tuveko Svanda na va Adele Ndeveleve MTC muzi na bizimisi va James Goddard vati vaka kukwa kuarare na vatundia vachinzi vaida kupiwa mkana uviti vachire marasha kuwange sezo kambani ya Iveko ye Motor Angel ya nge sirikita basa zinofadza va Goddard vati vaka uzwana watundia kuti zizitike vaifanira kutanga sangana nenengo ze komiti ze mugodi uye ndosaka vakazosangana nenengo ina idzi kuma office avo ku Borodale va Goddard vati pamusangano uyu vatundi vakati vainge vatumwa nema office emutungamiri wenyika kuzogadzirisa zvinhu kuwange. Vati vamuliswa vakataura kuti hurumende yaida kuti vemakambani akazvimirira vashandiri vanhu vari muhurumende mukusimudzira upfumi hwenyika. Va Goddard vati vamuliswa vakabuda mumusangano uyu usati wapera uye vakazosara vokumbirwa mari vamuliswa vatoenda. Pavabvunzwa negweta ravamuliswa Advocate Tawanda Zhwarara kuti ndivamuliswa vakavakumbira mari here, va Goddard varamba kuti vamuliswa havana kumbovakumbira mari. Va Goddard vati vatundia ndivo vakavaudza kuti nengo dze komiti iyi dzaienda kuwange uye dzaida zviuru mazana mana emadhora kuti dzizopa vamwe vanhu kuwange kuitira kuti ivo va Goddard vakwanise kuwana basa rekuchera marasha kumugodhi uyu. Vativo vandevele vainge vari mumotokari mavo apo vatundia vakavakumbira mari vachiti yaidiwa nenhengo dzeparamende uye paivewo navachikomba navatsvanda.
Nyaya ye $400,000 iyi vamuriswa vakabva ndisati ndatombokumbirwa mari iyi kana kuudzwa kuti pane zvaidiwa.
Vati vakakashira mazwa chose nekiita kwavatundia uye vatundia vakabva vavati vaikwanisa kubvisa mazana maviri ezviuru zvemadhora uye vozobvisa imwe yacho kana vapiwa contract yekuchera marasha kuwange. Vati ipapo vachikomba vakabva vavanyorera nhamba dzeakaunti yekubhanga kwavo kuti vagoisa mari iyi.
Then I said to Mr. Tripia, I said, and this money, where is, what does this, what happens to this money?
Ndakabvunza tundia kuti mari iyi munoida iri cash kana check kana transfer here. Ipapo vachikopa vakabva vati ndinogona kuisa muaccount mavo. Sekretari wangu akabva amhanya kunotora bepa vachikomba kubva vanyora mabanking details avo vachibva vandipa vakati ndiise mari mubhengi mavo.
Vati kunyange hazvo vakatambira akaunti yavachikomba havana kuisa mari iyi mubhanga uye remangwana racho vakafonerwa navandevele vachivaudza kuti vainge vasina kufara nezvainge zvaitika. Va Goddard vati vakayambirwa navandevele kuti vaifanira kuchenjera zvaiitwa navatundia. Va Goddard vati vakabvuma kuuya kuHarare nekuti vainge vatenda kuti vatundia vainge vachishandira kumahofisi emutungamiri wenyika. Vati vatundia vakavapawo kero yemahofisi emutungamiri wenyika epamunhu Mutapa building uye vakati vanyorera tsamba mbiri vachishandisa kero iyi asi vati mushure mekukumbirwa mari ndobva vakazotanga kuda kuongorora kuti vatundia vaive munhu akaita sei. Vati vakazofonera mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakembo muhadhi vachiti vainge vasiri kufara nezvaiitika. Vati nyaya iyi yakazobuda pachena mushure mekunge vamuhadhi vati vaifanira kumhangara nyaya iyi kana vainge vakazvipira kupa umbo kumapurisa. Vati vakamhangara nyaya nekuti vanoda kuti bhizimisi riitwe pachena uye vati vakazvipira kusimudzira Zimbabwe. Nhasi va Goddard vabvunzurudzwa nemagweta enhengo dzeparamende dziri kupomerwa mhosva pamwe nenhengo dzekomiti iyi. Vamwe vachapa umbo kukomiti iyi ndemumwe mushandi wava Goddard vaDavid Stein, gavhina webhanga guru renyika Dr John Manguja, vatundia pamwe nenhengo dzeparamende dziri kupomerwa mhosva. Gore rapfuura vatundia vakakoka nhengo dzebod rehwange kustate house vachiti dzaidiwa nemutungamiri wenyika vayamasoro Munangagwa asi pakasvika nhengo idzi kustate house hadzina kusangana nemutungamiri wenyika. Kunyange hazvo vamuliswa nekomiti yavo vakaratidza kusafara nekushandiswa kwezita nemahofisi emutungamiri wenyika. Izvi zviri kuendera mberi komiti yavamuliswa yaiongorora uori hunotyisa hwaiitika mukambani yehwange uye vakazodzingwa kukomiti iyi mushure mekukonana nedzimwe nhengo dzekomiti iyi kubva kuZANU PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.